kurudziro iyi yabuda pamusangano weWater, Sanitation, Hygiene and Energy kana kuti Washington uyo watanga nhasi muBulawayo. Mutevedzeri wegurukota remhando dzemoto amai Magna Mudyiwa vati kuti nyika iyo yasvika panyika dzinoverengwa sedziri pakati nepakati pekubudirira mugore ra2030 inenge yave kushandisa magetsi anosvika 11,500 megawatts. Amai Mudyiwa vati sezvo nyika pari zvino ichikwanisa kugaya magetsi anosvika 2,600 megawatts chete, zvinoreva kuti pane basa guru rinodiwa kuitwa kuti nyika iwane magetsi akakwana. Vakakurudzira vemaindastri pamwe neveruzhinji kuti vashandise dzimwe mhando dzemoto.
Dai vanhu vaita invest in solar energy pamanzvimbo dzavo, pamarooftops, pamacarparks, Econet has done that. Mamwe mabig companies are doing that. Kuti vati vagenerate magetsi avanoshandisa during the day or mapeak hours, then manheru vozoshandisa magetsi anobva kukariba nekuhwangi. So ndo zvatiri kukurudzira izvozvo kuti zviitwe nemacompanies kana ite nevanhu, vanhuwo zvavo vane dzimba dzavo, vamwewo vane mari dzavo, vari kuita masolar panels padzimba vochenesa magetsi. Ende tiri kukurudzira vanhu zvakare kuti vasashandise maelectrical geysers.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Mudumi reMatevelement vaShepherd Chawira vabvuma kuti nyika yakatarisana nedambudziko guru munyaya dzekushomeka kwemagetsi nemvura, vachiti maindastri nemakambani akawanda ari kutatarika nekuda kwedambudziko iri. Vatiwo pane makambani anoda kusima mari mune zvemagetsi, asi izvo zviri kukundikana nepamusana pehurumende inochinja-chinja mitemo pamabiro.
Climated investment munyika muno haina kumira zvakanaka, saka varidzi vemari havasi kwanisa kuuya nemari dzavo. We need to tigadzire mapolicies edu atinonzi matransfer policy aya kuti aite zvakanaka, kuti munhu anouya nemari yake auye achifara achiziva kuti akazoisa mari yake, awana zvaawana anokwanisa kuzobudisa mari yake achienda nayo kunze kwenyika. Saka government inofanira kugadzisa mapolicies kuti investment climate yedu inakire vanhu vane mari dzavo vauye kuzoinvesta muno. Tafunika kuda kugadzisa ipapo kuti varikuda kuya vachiinvesta munyaya dzepowers variko vakawanda.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemvura nemhando dzemoto, enjiniya Panashe Chakawa vaudza Studio 7 kuti kana kuchitariswa dzimwe mhando dzemoto, Zimbabwe inofanirwa kufungawo nezvemagetsi anogadzirwa kuchishandiswa mhepo.
Tinogona kunge tichishandisa isusu mhepo, wind energy, nekuti yakawanda. Nechikonzero chiclimate change, kuchinja kwakuita climate yedu, unoona kuti mhepo inenge yawanda. Saka tikabatanidza solar inoshandisa zuva newind energy, zvinotibetsera chaizvo kuti tigokwanisa kuti tibike magetsi. Ende magetsi atinobika acho iwayo anenge ari magetsi anokwanisa kubikwa nezvinhu zviri natural, zvokuti hatizoiti dambudziko rokunyanya kuzotambura nokuchera ko zvichibetsera isu nenyika.
Vashakawa vati Zimbabwe inofanirwa kukoshesawo kuve nenzira dzechizvino zvino dzekuchenesa mvura yemumaguta, izvo vati hadzidhure kuitira kuti mvura iyi painoraswa isasvibise nzizi. Panyaya yedambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana mumaguta akasiyana-siyana munyika, kanzura weHarare amai Kudzai Kadzombe vati hurumende inofanirwa kukoshesa kuvakwa kwenamwe madhamu.
Chikumbiro changu inini ndechekuti hurumende inofanha kuti zvatinenge tawirirana senyika inofanha kukurumidza kuti izviite, because dambudziko ratinozowana semaguta ndeyekuti tinosvika panzvimbo yekuti tinotadza kuzopa vagari vedu mvura, and vozotanga kuzoti nanga-nanga vachipomera isusu vemaguta kuti tiri kutadza kuvapa zvinhu zvatinofanha tichivapa zvakafanana nemvura. But iyo iri basa rehurumende.
Musangano weWashington wegore rino ndewechishanu kubva pakatangwa chirongwa ichi, uye uri kuitwa pastedingindi ranoti Developing Sustainable Solutions to Power the Future. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.